Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti bazi ravo rine budget re $1.3 billion muna 2018 asi bazi rezvemari rinoti rinokwanisa kuwana madhora mamiriyoni mazana matatu nechidimbu chete. VaGwinji vari kukurudzira nhengo dzeparamende mukomiti inoona nezveutano kuti vakurudzire hurumende kuti iwedzere mari inopiwa bazi ravo kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Pa$300 million nechidimbu ichapiwa bazi iri, zhinji yacho $290 million ichaenda kumuhoro yevashandi, zvinosiya mari shomanana yekutenga mishonga, michina yebasa nezvimwe. Vanoti masangano anopa rubatsiro nedzimwe nyika ndivo vari kutobatsira kurapa nemabasa emubazi ravo. Vanoti semuenzaniso zvikamu makumi masere kubva muzana zvemapiritsi ese ezvirwere zvetuberculosis, malaria neHIV zvinotengwa neveglobal fund. Asi Dr. Gwinji vanoti zvinhu zvave kunetsa kune masangano nenyika dzinopa rubatsiro sezvo rubatsiro riri kudzikira.
So it means forever our gifts will really continue widening.
Izvinoreva kuti mari yedu iri kuramba ichidzikira, uye vanotibatsira vari kunetsikawo nokuti vari kuwanawo mari shoma nyika dzavo.
Vanotiwo bazi ravo riri kuedza dzimwe nzira dzekutsvaga mari, asi zvinhu zviri kunetsa. Vanoti zvipatara zviri kutadza kuwana mari kubva kuvarwere sezvo vari kuomerwa neupenyu, uye vamwe vachitotadza kuenda kuzvipatara nekushaya mari. Dr. Gwinji vanotiwo homwe yehealth fund levy iyo yakaumbwa gore rino kubva kumuripo wekutengeswa kwemari yeairtime yembozhanhare iri kubatsirawo chose mukutenga mishonga, uye gore rino vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi matatu nematanhatu pamari iyi. Mumwe mugari wemuHarare, amai Rosemary Ushe, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kupa mari yakawanda kuutano pane kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutengera madzishe motokari.
Zviri kuitwa nehurumende hazvitombotifadza zvachose. Utano hwevanhu ndobva vatinokosesa pamberi. Zvinhu zvavanokosesa zvinova nebasa rese. Mari dzavari kuchanela towards zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, especially like kupa matengera machips, mota and so forth. Dai mari iyo yatoshandiswa zvayo kuutano ndohwakakosha, because vanhu vazhinji vari kufa nekushaya mishonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutenga dzimotokari kufamba kunze kwenyika, uye inofanira kushandisa mari iyi kusimudzira maindastry kuti ikwanise kuwana mari yekutsigira utano.
Zvatinonyatsa kuti tibhajeti tichisekisa kuti UNICEF nehuu tichazopindira. Isi ndiwo mindset yegovernment yekuti isusu tinova ma$300 million zvekuministry of health, nekuti tinotarisira kuti UNICEF ichazotipa kamekamari pamusoro, huu ichazotipa kamekamari pamusoro. Handizvova, that's not the way to budget. Isusu tinobhajeta nemanidzi edu awozopindira as a crisis measure. Ndozvinechimiro izvi zvinonyadzisa zviri kuitika izvo.
Munyori mukuru musangano rana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Mastara vati veruzhinji vanofanira kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichidzikira munyaya dzeutano. Vanotiwo vana chiremba, vana mukoti nevamwe havasi kufara nemuhoro yavanotambira. Izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vaende kunoshandira kune dzimwe nyika. Mune imwe nyaya, mabharani mukuru weparamende yeZimbabwe vaKenneth Shokuda vaziisa kuti bazi rezvemari raburitsa mamiriyoni mana emadhora ekupanhengo dzeparamende, mari yadzo yekubatsirikana pamwe nemafuta ezimotokari. Mugwarara vanyorera nhengo dzese dzeparamende vachokuda vati mari iyi ichatanga kuoneka mumabhanga nemusi mugovera, uye vavimbisa kuti imwe mari yasara ichabhadharwa zvita usati wapera. Paramende yange ine chikwereti chemamiriyoni 15 iri mari yekubatsirikana yenhengo dzeparamende kubva muna 2013. Zvichakadai, hurumende haisati yazivisa kuti ndiani achange achitungamira basa rehurumende muparamende, zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura. Mutevedzeri wemutauro National Assembly, amai Mabel Chinomona, vakaudza nhengo dzedare iri kuti hurumende ichazivisa paramende nezvenyaya iyi munguva pfupi inotevera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vange vaine chinzvimbo ichi. Asi vamwe vari kuti gurukota rezvemutemo vaHepton Bonyongwe ndivo vanofanira kutora chigaro ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.